Murairidzi uyu Yosuke Takahara achange ari muZimbabwe kwemakore maviri anotevera nechinangwa chekusimudzira mutambo uyu mune vechidiki nemunzvimbo dzinogara veruzhinji. Nengo yebhodhi reZimbabwe Baseball Association Bavin Mombariri vanoti Takahara achave zvekare nemutoro wekudzidzisa basa varairidzi vemuno avo vachazoendera mberi nekusimudzira mutambo uyu kana adzokera kumusha kwake.
Ari kufamba achidzidzisa mutambo webaseball muzvikoro kumakoreji nemunharaunda dzinogara vanhu kuti mutambo webaseball ubudirire. Uyezve ndiye achange achidzidzisa varairidzi vemuzvikoro, varairidzi vemunharaunda kuti vadzidzise mutambo uyu.
Vambariri vanoti zviri zvemari yemuhoro yaTakahara zvakagadziriswa kunyange hazvo paine mamwe matambudziko avari kusangana nawo.
Mari yemuhoro wake inobhadharwa nevatine ekudyidzana navo, asi isu tine zvatinofana kunge tichimupa fanana nekudya kwake paanogara nemafambiro ake nekwese kwaanenge achinorairidza. Ndo patine dambudziko kumawaniro.
Vanoti Takahara achange zvekare achibatsira chikwata chenyika icho chiri kuda kusimuka kusvika pamusoro-soro muAfrica kubva pachinhano chechitatu apo chiri pasi peSouth Africa neUganda. Kunyange hazvo chikwata chenyika ichi chiri pachinhano chepamusoro ichi, mutambo uyu hausati wapfumbira senhabvu, netball kana cricket munyika muno. Izvi vambariri vanoti zviri kukonzereswa nekushayikwa kwemari yekuita urongwa hwavo hwebudiriro zvakakwana.
Mari yekusimudzira mutambo tinoita makungano ekutsvaga, asi tinoona kuti haina kukwana nekuti chidimbu chidiki-diki. Saka izvi zvinoita kuti tisane mukana wakakura wekuti tiite zvatinenge tichida kuti tiite, zvinenge zvichiita kuti mutambo wedu usimukire.
Iko zvino chikwata cheZimbabwe cheBaseball chiri pachinzvimbo chemakumi mana nenomwe pasi rese, asi Zimbabwe haisati yakwanisa kubudirira kuenda kumaOlympic Games kubvira muna 2008 apo mutambo uyu wakaparurwa kumakundano aya kuTokyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.